Takachaza mambo zvichibva momo kunyengerwa. Takachaza mambo. mambo zvichibva momo kufurirwa takakanganisa zvichibva momo kunyengerwa takatadza mambo zvichibva momo kufurirwa takakanganisa zvichibva momo kunyengerwa takatadza mambo zvichibva momo kufurirwa takakanganisa zvichibva momo kunyengerwa takatadza mambo zvichibva momo kufurirwa takakanganisa zvichibva momo.